chibvumirano chelancaster house chakauya mushure mezvimwe zvibvumirano nemimwe misangano yaive yamboedzwa kuitwa nenyika dzakasiyana siyana yakadai segeneva conference nelusaka conference senzira yekunza runyararo muzimbabwe iyo yaizikanwa panguva iyi chinzi rhodesia Vamwe vanoti matambudziko akawanda ari munyika pari zvino anobva muchibvumirano chelancaster house agreement ichi Asi vamwe vanoti matambudziko aya aripo nekuda kwekutadza kutungamira nyika kuri kuitwa nemutungamiri wenyika varobert mugabe pamwe nehurumende yavo yezanu pf mumwe weavo vane maonero aya ndivadhumiso dhavengwa avo vanove mutungamiri webato rezapu yakamutsurudzwa mugore ra2008 vadhavengwa avo vaive mutungamiri wevarwi vezipra ndemumwe vevatungamiri webato rezapu yaitungamirwa nemushakabvu vajoshua nkomo vaive kwoo kulancaster house vadhavengwa vanoti chibvumirano ichi chakapa hwaro hwakanaka hwenyika yezimbabwe uye matambudziko akazotevera imhosva yekutadza kufunga zviri mberi kwava mugabe nebato ravo rezanu pf
We could have immediately set up a new team to start working on a new constitution and say this Lancaster House constitution
Chinganzi chaive chisina zvacho kunaka zvizere chibvumirano ichi. Asi chakatipa mukana wekuve nemasimba ekuzvitonga uye taigona kushandisa mukana uyu kuti tive nechikwata chevanhu vaizogadziridza bumbiro remitemo itsva. Pobviswa Lancaster House Constitution. Bumbiro remitemo ratave naro iko zvino raigona kuve rakatoitwa panguva iyoyo asi hurumende yaifanirwa kuzoremekedza chibvumirano chaivepo panyaya yekugovewa kweivhu. Kugadzirisa bumbiro remitemo reLancaster House kamwe chete zvaigoneka uye zvaive nani pane kugadzirisa bumbiro kakawanda wanda sezvakaita nehurumende makore ese aya
mumwe wevanhu vachiri kutondera zvakaitika nguva iyi ndi retired colonel patron kutyweka yanketa mukuru wezvesarudzo mubato rezapu uye vaivewo nhengo yezipra Vanketa vanoti ivo nemamwe mauto ezipra akawanda vakarwadziwa zvikuru nenyaya yekuti vatungamiri vavo vakabvuma kutambira chibvumirano chelancaster house icho vanoti chakasiya vamwe vaine masimba akawanda uye chakasimudzirawo vamwe vanhu vaive vasina kukosha munhoroondo yehondo yerusununguko
the patriotic front zapo emuzano vave chikwanisa kutora nyika yerusina conference tikatorwa tikaenda kulancaster house tikainzwa nana Chirau, nana Muzorewa, nana Chikerema, nana Smith. Isusu yetu ndoko situation tataka wena nyika yekutanga. We should have had more say Isusu, say patriotic front, pamatoksi wawo than them. But they were being protected. Pese pese kune compromises zvinonesa. Kwa kune masisi evanhu vachena, 20, kuti vakapirwe chii masisi wawo. Amen. That is not disabled. Because Rwondo, it was about one verse Wagainza. So why now giving other people 26 free of charge?
Mtezeri wemutungamiri wesangano recenter for community engagement riri mubulawayo vabatla tambo vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira ega vanoti sezvimwe zvibvumirano zvinoitwa mushure mehondo chibvumirano chelancaster house hachaigona kufadza mativi ose kana vanhu vose vaive nechekuita nenyaya iyi Vanoti zvisinei nemafungiro ekuti vamwe vanhu vaisafanirwa kukosheswa munhaurirano dzakaitwa pamberi pechibvumirano chelancaster house vaitungamira nhaurirano idzi vakagona chose pakuedza kuunza munhu wese aive nechekuita nenhaurirano idzi
pachibvumirano ichi zvizhinji zvakanyukwa pasi zvasina kufadza vanhu zvikurusa nyaya yekuti mapurazi anga asingakwanisi kutogwa asi vanhu vaifanira kuti vavaite ekutenga mapurazi aya vanhu vatema kwamakore gumi ekutanga izvozvo ndozvinhu zvimwe zvaidzorera nyika yezimbabwe kumashure kasi chachakanakira chibvumirano ichi changa chiri nyaya yekuti britain yanga yabvuma iyo kuti ichaunza mari yekutenga mapurazi aya britain ibva yaunza mari ingaita 43 million british pounds akakwanisa kutenga mamwe emapurazi aya kukagariswa patsva vanhu
kunyange havo vachibvuma kuti chibvumirano chelancaster house chaive nezvimwe zvinhu zvaive zvisina kunakira nyika vatambo vanoti zvinhu izvi zvaigona kugadziriswa nekuvandudza bumbiro remitemo nenzira yakanaka vatambo vanoti chikonzero chikuru chakapinza nyika mumatambudziko airi inyaya yehuori hwakaramba huchirerwa kubvira nyika ichangowana kuzvitonga kuzere uye nyaya yekusave neutungamiri hwakanaka hunokoshesa zvido zvevanhu
tauraya zvikuru saupfumo weZimbabwe inyaya dzakaita seuori, inyaya dzakaita seumbavha, inyaya dzakaita sekusaa tinoti maeconomic policies asingashandi zvakanaka ndo zvimwe zvauraya upfumo weZimbabwe. Iro bumbiro iro reLancaster House nyaya yekuti kwakaita maamendment angazosvika makumi maviri in a space of about 30 years zvinoratidza zvikuru sakuti ibumbiro rangasaumera zvakanaka raida kuti ritambe chigadziriswa. Kasi chimwe chaida kuchigadziriswa hutongi hweZimbabwe kuti vakwanise kutonga vanhu zvine nemutori nani ndo zvimwe zvaizoita kuti nyika yeZimbabwe iendere mberi.
Imwe nhengo yeUANC vaAlpheus Mapuranga vanoti chibvumirano ichi chakanga chakanaka asi vaMugabe ndivo vakazovhiringa zvinhu nekuchinja zvaive muchibvumirano ichi. Mumwe mutsigiri webato rezano PF uyo akangoda kuzvidoma nezita rekuti Maposa anoti anobvumirana nemaonero ekuti matambudziko akatarisana nenyika pari zvino anobva muchibvumirano ichi.
Varuma vachienda hondo, we all know kuti the issue yanga iri ye total independence. Ameno kuti vakazo influence kwa sei kuti vazobvuma partial independence. Patiri kuti vange vakuzopiwa nyaya yeland, vakupiwa maconditions nyaya ye 26 and they agreed upon that. I think those are some of the problems dzakaita kuti tive nemaproblems even up today. Nekuti even when vakuda kuzosolva maproblems like island, that's when you see takuzopiwa masanctions and takuzotora land zvechisimba of which ingadai yaka zvakaitwa there and there.
Musangano weLancaster House wakatanga musi wa10 Gunyana 1979. Lord Carrington avo vaive gurukota rezvekunze kwenyika, muhurumende yeBritain yaitungamirwa naamai Margaret Thatcher vari ivo sachigaro. Musangano uyu waisanganisira vemapato airwira rusununguko ari kunze kwenyika anoti ZAPU yaitungamirwa namushaka bvuva Joshua Nkomo, ZANU yaitungamirwa navaRobert Mugabe pamwe nevamwe vatema vaive mune zvematongerwo enyika vari munyika vanosanganisira Bishop Abel Muzorewa veUANC, vaNdabaningi Stole pamwe chete nevaimbo vemutungamiri weRhodesia vaIan Douglas Smith. Vachitaura vakamirira Patriotic Front vaNkomo vakati ivo navaMugabe nemapato avo vaida kuziva kuti zvinhu zvichange zvakamira sei munguva yegadziriro yesarudzo. Vakatiwo yaive shuviro yemapato avo kuti rusarura rupere zvachose muZimbabwe itsva uye kuti munhu wese achengetedzwe nekodzero dzake. VaNkomo vakabuda pachena kuti bumbiro richaumbwa rinofanirwa kuchengetedza kodzero dzemunhu wese munyika musati maitwa sarudzo. Ukuva vaMuzorewa vachimirira vamwe vavo vakatiwo bumbiro idzva rinofanirwa kuona kuti harizoshandiswe nenzira isina kunaka inodzorera nyika kumashure. Musangano uyu wakapera uchivharwa naLord Carrington musi wa15 zvita. Vanhu ndokubva vambozorora vomirira chibvumirano chakazosainwa musi wa21 zvita 1979. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.